manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 7 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura nhasi muparamende budget ra 2018 remabhiriyoni mashanu emadhora, vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF mudunhu reHarare uye vari nhengo yezano PF vaJimu Kunaka vanoti mhuri yavo yakarwiswa nezuro manheru pamba pavo mumusha wembare nevarume vashanu vaive vakapakatira pfuti. Ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura nhasi muparamende budget ra 2018 remabhiriyoni mashanu emadhora, vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Tichakupai nyaya iyi zvizere. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vakasungwa mushure mekupindira kwakaita mauto mukutora masimba musi wa14 Mbudzi. Vaviri ava vakagara vari mumaoko emauto kwenguva yakareba vasati vaendeswa kumapurisa. Tichakupai nyaya iyi zvizere muchinguva chipfupi chinotevera. Vaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF mudunhu reHarare uye vari nhengo yezano PF vaJimu Kunaka vanoti mhuri yavo yakarwiswa nezuro manheru pamba pavo mumusha wembare nevarume vashanu vaive vakapakatira pfuti, avo vakati vaitsvaga vaKunaka Mbune. vaKunaka vanoti pakasvika varume ava ivo vakanga vasiri pamba pavo, izvo zvakazoita kuti varume ava varove zvakaipisisa mudzimai vavo pamwe nekuparadza midziyo yavo. Vanoti havasati vaenda kumba kwavo kuti vanoona kuti zvii zvakaparadzwa sezvo vachiri kutyira upenyu hwavo. Asi vanoti zvinogona kunge zviine chekuita nekunetsana kwezvikwata zviri mubato rezano PF. Aka akasike kutanga kuti vaKunaka varwiswe. Muna 2014 vakambopambwa nevanhu vasingazivikanwi vakarohwa zvakaipisisa vakasiya vakandwa pedyo nemugwagwa weSeke Road. vaKunaka Mbune vaipomerwa mhosva dzakawanda dzemhirizhonga, vachinzi vaitungamira chikwata chechipangano icho chaikonzera mhirizhonga muguta reHarare. Tavabata kuti tinzwe zvakaitika.
Pakauya varume vashanu vakapinda vakadzima malaiti panze ndokupinda mumba, mumwe wavo anga akapakatira putsa ndokuburitsa putsa ndokubvunza kuti ini ndakanga ndiripi. Dzimai vangu dzemuzenga wakumusha naakamupeya kumusha akati ha asati ndavaona ndiri kutosvikawo, but hazvina akateerera izvozvozvo ndokutanga kurova mudzimai wangu. Munhu aingova chero paana kurova achitande munotitaridza kuti aripi, unonyepa uri kuziva kwaari. Vakapwanya mawindo edzimba, mudzimai wangu akatokwara. akazotorwa akaenda kuchipatara akatarisawo ripoti kumapurisa kuitira mangwana asi vanhava vanga vakangopfekawo hembe dzavo ivo vanotivo ndinokwanisa kuziva vanhava nekuti ndakavaona mafizi dzavo.
Saka munofunga kuti imbavha here vanhava kana kuti zvingava nechekuita nematongerwo enyika?
Hazvingambori mbavha. Ndinofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti nezuro mangwanani ngwanani nenguva dzekumafiki ndakagamuchira runhare kubva kune umwe munhu wandisingakwanise kuti ndinge ndichidoma zita rake. Akataura neni haana kuziva kuti foni yangu inoita automatic recording. Akanditi unoziva kuti wewe waigaronesana neni mutauni nenyaya dzenzvimbo dzekutengesera saka ndoda kuti ndikuone uri kupi tionane tikurukure so that tigozoshanda zvakanaka. So inini semunhu ndakanga ndakatometa ndakangomudayirawo ndikati handichazokutsvagai mukoma kana ndichinge ndamuka ndokubva ndanyarara. Ndazomuka handina kuda kumutsvaga nekuti ndakaziva kuti hakusi kunditsvaga pakanaka paanga aita asi kunditsvaga kwokuda kuti azive kuti ndiri papi. Dzimwe dzenguva dai ndakaenda ndakamuona kutaura kunobuda pamwe ndingadai ndiri kumotsha.
Tinoona kuti mubato menyu muzano PF munenge muchine musaridzirwa wekunetsana kwemapoka anga ari muzano PF. Mungazviisa ikoko here?
Zvinogona kuda kuita sekudero nekuti ndiri munhu wanga achidawo kumirawo mune imwe constituency. Asi ndikuona sekunge mumwe munhu waida kumira imomo ndiye ane dambudziko rekundivenga nedambudziko rekunditsha. Ndinoita kakusungira kwekuti anogona kunge ari iyewo vamwe vanhu akakonzeresa nyaya yakaitika nezuro kuti inge ichiitika nenzira dzakadero.
Imi makwanisawo here kuenda kumapurisa kunomhangara nyaya iyi?
Handina kukwanisa kuenda kumapurisa asi mudzimai wangu namukoma wangu ndo akaenda nezuro maaneri wayo akanoisa ripoti kumapurisa. Ndichaenda kumapurisa nekudoka kwezuva ranhasi ndichatsvagawo personal security ichange ichifambawo neni kwakadinenge ndiri.
Avo vanga vari nhengo yezano PF uye vakambotungamira vechidiki mudunhu reHarare vaJimu Kunaka vari parunhare muHarare nestudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura nhasi muparamende budget ra2018 remabhiriyoni mashanu emadhora vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaChinamasa vati kunyange hazvo bhajeti ravo riri pa$5.1 billion, hurumende inotarisira kushandisa $5.8 billion uye $3.2 billion yemari iyi ichaenda kumihoro yevashandi vehurumende. VaChinamasa vati zvinangwa zvavo zvikuru mubhajeti iri kuderedza uwandu hwemari inoenda kuvashandi vehurumende, kuvandudza mabasa ekurima pamwe nokuita sarudzo dzakachena. Vati hurumende ichatora matanho akawanda ekuderedza mari inoenda kuvashandi akaita sekumisa basa mayouth officers zviuru zvitatu nemazana manomwe, kuderedza uwandu hwemaofisi nevashandi kumizinda nyika yeZimbabwe kunze kwenyika vatiwo hurumende ichaderedza uwandu hwemotokari dzinopiwa kuvashandi vakuru muhurumende pamwe nemafuta emotokari avanoshandisa pamwe nekuderedza nzendo neuwandu hwevanhu vanoenda kumisangano kunze kwenyika vachinamasa vazivisawo kuti hurumende ichambomisa kupinza basa vadzidzisi vanodarika zviuru zvitanhatu vezvidzidzo zvepasi zveearly childhood development kana kuti ECD vatiwo hurumende yave kushandura mutemo wokupa masimba munyaya dzemabhizimisi kuvatema uye nyaya yekupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvanhu vemuno zviitike chete pazvicherwa zvemangoda neplatinum vachinamasa vatiwo hurumende ichapawo vashandi vayo bhonasi regore rino sekuimbiswa kwavakaitwa vatiwo zvakakosha kuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rinouya vachinamasa vatura matanho akawanda ekusimudzira upfumi uye vatiwo hurumende ichatengesa kana kuvandudza makambani ayo asiri kuita zvakanaka uye ichatora matanho ese ekugadzirisa ukama hwayo zvikuru sei neamerica britain european union pamwe nemasangano akaita seworld bank neinternational monetary fund bazi redzidzo yepasi rapiwa mazana mapfumbamwe emadhora $900 million uye ndiro rapiwa mari yakawanda kudarika ese rateverwa nebazi rezvekurima rawana $497 million richiteverwa nebazi remukati menyika rawana $435 million bazi rezvekudzivirira kwenyika rawana $420 million kwozotiwo rehutano rawana $408 million nyanzvi munyaya dzeupfumi vakipson kundani vati bhajeti ravachinamasa rakanaka chose uye rinoratidza kuti hurumende inoda kuvandudza upfumi
zvanyanya kubuda pachena ukatasa review yeindigenization law yenge iri barrier kwemakore mazhinji it is mismast also pavatotokodza panyaya yeof expenditure kuti government yenge ichispenda mari yakawanda kudarika yainge vachiraisa I think they've also dealt that precisely and also if looked at my issues and enter with industry capacity
mukuru webanga guru munyika reserve bank of zimbabwe va john manguja vati matano atorwa mu budget akanaka
bajeti yamisa akanaka chai chose rinonakidza kuti exist to count hurumende yakuita reduce the footprint in business wakusiya inonzi privately private sector led growth saka the statement by the minister is quite conducive and it's appropriate. That's the best way to run an economy.
Sachigaro wedare remadzishe mambo Fortune Charumbira vati budget iri rinoratidza kuti hurumende iri kuita zvayakavimbisa.
Indigenization empowerment, indigenization empowerment. Asi nhasi yagadziriswa yazi aiwa. Tisangoite politics development nyika ichifa. Vagadzirisa ndiyo rinonzi budget. Rokuti muchaona kutoinda, muchaona vanhu vanouya muno vachivhura mabhizinesi matsva, muchaona mabasa achifamba. Saka ndinoda kutenda hurumende yapurezidendi vamunangagwa yetsvai.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai muparamende vaInnocent Konesa vati kunyange bhajeti richiita serakanaka pabepa chakakosha kuona kuti ratevedzwa here vatiwo havasi kufara kuti hurumende iri kuronga kushandisa mari yakawanda kudarika yaichawana
asi ndichandangoona kuchisinawo nyaya yakundifadza ndechekuti tiri kuramba tichidzokorora nyaya yekuti tinoramba tine budget deficit tichireva izvo kuti mari yatinowana nemari yatinoshandisa yakawanda kudarika yatinowana zvichireva kuti pashira mabhajeti asikwereti ndaifungidzira kuti zvakanaka kuti kubvira nguva inei tichienda kumberi toita rinonzi cash budget kuti mari yatinenge tawana ndoyega yatinodya
vachinamasa vazivisawo kuti vari kuda kugadzirisa mafambisirwo ebasa pabedbridge border post nekudaro vakumbira mauto kuti aite chirongwa cheoperation restore legacy achishanda nevezimbabwe revenue authority pabedbridge border post ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Sezvatambovimbisa tokupai zvaitika kudare nhasi vaimbove gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbove mukuru wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo vaviri ava vakasungwa mushure mekupindira kwakaita mauto mukutora masimba musi wa14 mbudzi vaviri ava vakagara vari mumaoko emauto kwenguva yakareba vasati vaendeswa kumapurisa Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wadari repamsoro ama Edith Mushore. Watura mtongo kutiva chombo wa badare zuru zushanu zwema dora semare chibatiso. Uye kutiva zupire kumapurisa kata tupa zuva. Vasie mapepa emba yawe kumount pleasant kudare. Vasie magwaro awe kufambisa kudare. Pamwene kusashika kuma ofisi eba zirezo matunu. Pamwene kubanga gure nyikare Reserve Bank of Zimbabwe. Gwetara vachombo, bala kumoma duku. Vatu wafara kutiva chombo wawe kuzobuda muusungwa. Mujure mekugara muusungwa kwengu varefu.
Tinofara vachombo vapiwa bail. Darira bvumirana nesu kuti zvese zvaitwa nema magistrates zvazvanga vachikanganisa vakachukara mutemo vakachukara even mutemo wekuti vakagara muchitokisi kudarika 48 hours saka darira vapa bail vanobhadhara bail 5000 vachizoripota kumapurisa sezvataurwa izvozvo nekungosarendawo mapasipoti avo nezvotanga takataura kumagistrate court netitle deed yemba yavo.
Vamadhuku vati vachatorawo matano ekuti vachombo vagorerutsirwa pane zvaturwa nedare.
Zvakasiyana mukaenda kujere kune nyaya yekuti haunenge usiri free pana anenge achikuclear apa unongobva pamba pako uchingomhanya pamapurisa ipo pamalbra police station mukazi yapo arugara paipaya nepane malbra. It's just about 2 minutes away kuenda ku and tichadzoka kudare nenguva isina kureba kuzoti zvigadziriswe izvozvo. But for now chatanga tichida ndechekuti vachombo vabude vaone nemhuri yavo kubva musi wa 15 November kusvika nhasi. Ndiwo zvatatanga. Saka ingori strategy yemagweta. Muchaona manje manje atova munhu anenge achitomuka zvake achienda kuarudza.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita uori mukutenga imba yavo yekuGlenlawn muHarare vachiri gurukota raiona nezvematunhu uye kushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kutora mari kubhanga reRBZ. Zvichakadai vaimbova mutungamiri weboka revechidiki muzanu PF vakudzana yechipanga vapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mauto. Amai Mushore vati vachipanga vabhadhare mazana mashanu emadhora emari yechibatiso uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa kaviri pazuva. Vachipanga vanonzi vakashora mauto zvichitevera mashoko avakaburitsa vachitsoropodza mukuru wemauto munyika vaConstantino Chiwenga avo vakati mauto aizopindira kana makakatano aiva muzanu PF asvika pakaomarara. Sekutaura kwaakaita mauto akazopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi kwaita kurwisana pakati pemauto ekuIsrael nevanhu vekuPalestine vachiri kufara nemashoko akataurwa nezuro nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuti America yave kutambira guta reJerusalem seguta guru reIsrael. West Bank vanhu vazhinji vapotsera matombo kumasoja eIsrael apo kuguta reRamala guta guru rePalestine vanhu vapisa matai emotokari mukuratidzira. Mapato anopikisa emunyika anoti achakasimba sezvaiva akaita hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe isati yapidigurwa nemauto, izvo zvakazosimudza vaEmerson Mnangagwa kukwira kuve mutungamiri wenyika. Mutauriri webato reNCA vaMadhok Chivasa vanoti chavatarisana nacho pari zvino inyaya yekugadzirira sarudzo dziri kuitwa munyika gore rinouya. Idzo bato ravo richakwikwidza mapoka ose kubva kumutungamiri wenyika kusvika kumakanzura. Asi vanoti zvinhu zvavagara vachichema nazvo zvakaita sebumbiro remutemo vachagara vachirwisana nazvo kuti zvigadziriswe. Nekune rumwe rutivi, mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Weltman Ncube vakurawo nechihwai vanotiwo kwese kumubatanidzwa weMDC Alliance nekubato ravo reMDC havasi kurara vachizvishambadza nekugadziridza kutsvagarutsigiro senzira yekuti vange vachipinda musarudzo dzegore rinouya vakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza wachihwai kana bato ravo richakasimba.
Pari zvino opposition yavo vanhu veZimbabwe ndivo varidzi veopposition. Opposition iripo, tiripo, uye tichauya nezvirongwa kuvanhu. Asi takatotanga kusumuka misangano yava kuitwa kumaprovince, tava kuita makampeini ekuti yekukurudzira vanhu kuti vaende kundoregister vhota. Takabatana tiri mapato manomwe kana kuri kuMDC Alliance. Tiri kuonawo mamwe mapato mundima imomo achitenderera achikurudzirawo futi vanhu kuti vaende kundovhota. Saka opposition iripo, msangano wavo weMDC Alliance unovabatanidzawo mapato manomwe uripo mupenyu, ende wavakuzosumuka kuti uchigadzisa zvino tigadzirira kuti tisvike kuna 2018. Kuuya kwavachiwenga navamunangagwa ngakusavanzarika vana veZimbabwe. Vasakangamwa kuti vachiwenga ndeve ZANU PF, vamunangagwa ndeve ZANU PF.
Vachiwasa, pamirewo bato renyu reNCA sebato rinopikisa, vamwe vari kufunga kuti mapato anopikisa mabva mangopera simba pauya utongi huchave ZANU PF.
Ya, ndobvo kuti takakosha ndekuti isusu bato renyu vatakagara takabika zvanhu zvachinja ichikoriko toendwa vana veZimbabwe vakatotanga kutozoona zvimwe zvazvo zvataitaura. Taigara ichitaura kuti bumbe rorukuba rakaiswa kuna 2013 harisi bumbe rorutemo rotarisa kodzero dzevanhu richirisika kodzero dzevanhu. Bumbe rorutemo rinopa mpora dzakawanda kuna purezidendi anenge ari unga vakazvionera vega vaida kubvisa vamugabe. Vamugabe vacho vabva kuti tikaona pomaponi zvakaitwa navamunangaa sionaromba zvingochima chima nenyaya imwe chete maminista zakawandisa mari ichiwana kuvi. But isu zvinhu takazvitaura kudhara seNCA kubva patakatotanga pareferendum. Saka ndofunga kuti dambudziko ratinaro zvanga zvitaurwa namukomo wangu achiwaya kuti kwai dambudziko ripo iSouthern. Ndofunga tiye zvino vana veZimbabwe vafanwa nyatsokuchiona hamanje kuti dambudziko raivapo paranga risiri ravamugabe, uye dambudziko riripo harisi ZANU PF sekuda kutaura kuri zvamukomo wangu vachiwaya. Dambudziko ripo bumbiro remutemo riripo. Saka isu seNCA atedu iripo zvayakamirira izvozvo zvingoripo kuti isusu musarudzo gore rinouya kana tikapinda vana veZimbabwe vakatipera zvinoreva kuti isusu tisu tega opposition iripo yakazipira kuti aiwa mutemo iripo inofanirwa kuchinjwa. Saka tiriko kuti asinawo zvebumbiro romutemo ndofunga kuti vamunangagwa vachangopinda. Saka tichazotarisawo zvinhu zvakawanda kwezvinhu zvatinoda toziziva. Tinoda kudya tichiguta, tinoda kuti vana vedu vaende kusikoro, tinoda kuti tikarwara tinge tichirapwa. Hatichazonge tiona kuti zvinenge zvichiitika, asi kuti vanenge vachida isusu tinenge tiripo ende tichazongogara tiripo.
Vacho hai, munotii nezviri kutaurwa navachivasa? Tanzwa vari kuti vanopokana nemi mune mamwe maonero enyu.
Ndofunga bumbiro riripo romutemo rakanyorwa tingangoti vanhu vakapuwa mukana wokutaurawo zvavanoda. Vana vachivasa neNCA tinorangarira kuti vakanga vane varidivi ravo vachitaurawo zvavaitaura pamutoro pebumbiro romutemo iroro, ende ikodzero dzavo somusangano oro semaindividuals ari muNCA kuti vamire vachipokana nezvinhu zvinenge zvataurwa nangana nangana. Asi isu maonero atinoita pari zvino takatarisa kuti takamboedza patinokwanisawo tikaedza kuti tigadzirise zvimwe zvishoma kana kuti zvizhinji zvacho hameno maonero aunenge achiitawo vanogona kuona sokuti hapana zvatakaita. Asi tanga titarisawo kumabill of rights zvese zvakadaro nezvimwe kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro zvakatakangoisawo mubumbiro romutemo iroro. But hatisisu takariisa sealliance, hatisisu takariisa seMDC chete. Vana veZimbabwe vakandobvunzwa mibvunzo vakapindura vakasi vakapa mapfungwa dzavo pamusoro pebumbiro romutemo iroro rinobva ranyorwa. Ranyorwa kudaro chasara ndochokuti riri kutevedzerwa here? Pamwe ndiro ringava dambudziko ratingange tinaro kana tichinge tichikonana kuti riri kutevedzerwa here bumbiro iri.
Vachiwasa, zvivo zvamuri kuita sebato pari zvino?
Vanhu vari kutotarudza mastructures dzane mastructures kurese kumawadzi andikutaura 1900. Vanhu vari kutotaurirana kuti ndiani chaita chancellor, ndiani chaita MP. Tatikutaura kuti urongwa ihwohwo tofanira kusvika pachristmas. Takutoziva kwese nyika yese kuti kana munhu uri muwadzi mauri kuti munhu achange ari chancellor weNCA candidate ndiani, achange ari MP weconstituency ndiani, uye achange ari presidential candidate wedu ndiani. Ndo zvatiri kuita izvezvizvi, uye kuti tiri kugadzirawo iya yatingati manifesto yekuti vana vaZimbabwe vazoramba vachiverenga zvese izvi zvinhu zvandanga ndataura nezvimwe zvatoda kuzoita kana tichinge tasarudzwa kuti tichinge tichitaura hurumende.
mutauriri NCA vamadok Chivasa manzwa zvakare kubva kumutauriri MDC inotungamirwa na Professor Walsh Mwenqube vakurawo nechiwai vaviri ava vanga vari parunare muHarare ne Studio 7. Munhau dzemitambo. Vatambi venhabvu muZimbabwe vari kuita chipatapata kutsvaga basa kuSouth Africa uko vanobhadharwa mari yakanaka kudarika yavanowana kana vachitambira zvikwata zvemunyika. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vatambi vakawanda vane mukurumbira munyika vari munzira kuenda kuzvikwata zveSouth Africa vachitiza mari shoma shoma yemuhoro iyo vanotambiriswa nezvikwata zvemuno. Kunyange hazvo nyaya iri kutaurwa nezvayo iri yekusiya basa kuDynamos kwaChristian Epupa achienda kuBitbet Beat. Mutambi weCameroon uyu haasi ega ayevedzwa nemari yemuhoro iyo iri kuvimbiswa nezvikwata zveSouth Africa. Mashoko atinawo anoti John Juwawo weCapes United na Gerald Takwara weFC Platinum vari munzira kuenda kuSouth Africa uko vawana basa kuchikwata cheAjax Cape Town icho chaimbotambirwa naKaitano Tembo na Wilfred Mugei. Juwawo anga ari kuSouth Africa kwesvondo rese achitariswa matambiro ake neAjax Cape Town asi Takwara ari kuenda pasina kumboongororwa sezvo chikwata cheSouth Africa ichi chakafara nematambiro ake apo aive kuSouth Africa makwikwi ekosafa Castle Cup. Mashoko ari kubva mumusha weCapes United anoti Dominic Chungwa na Devon Chapa varamba kunyorerana chibvumirano chekutambira makepekepe mwaka unouya zvichinzi izvo vari kumboongorora mamiriro akaita magwaro ebasa avapiwa nezvikwata zveSouth Africa. Kuenda kuri kuita vatambi ava kuSouth Africa kwauya makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League aine masvondo matatu chete achangopera pachiita mubvunzo kuti ko pachatanga mitambo yemwaka unouya vatambi vanenge vabuda munyika vangani. Manager wevatambi venhabvu vaGeorge Deda vanoti vatambi vari kuenda kuSouth Africa ava vari kutsagararamo yakanaka sezvo nhabvu yemuno isingabhadhare zvakakwana nemhaka yemamiriro ezveupfumi munyika. Chere kunakidza ndechekuti kunyange zvikwata zvekunana Mozambique, Lesotho, Botswana neTanzania zvave kukwanisa kukwezva vatambi vane mukurumbira vemuno nemari inotodarika yavari kupiwa muno muZimbabwe. Vamwe vatambi venhabvu vepasi pasi kune dzimwe nyika vave kushandisawo zvekare nhabvu yemuZimbabwe kuita zita kuti vaendewo kunyika dzinobhadhara mari dziri nani. Vamwewo ndivo vave kushandisa nhabvu yemuZimbabwe kutenga vatambi nemari yepasi pasi vozovatengesa nemari yakawandisa mhiri kwemakungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM. Apo tichatarisa nezve bhajeti raburitswa nhasi raturwa navapatichinamasa vanove kurukota rezvemari. Tichange tichida kunzwa pfungwa dzemadzimai pamusoro pebhajeti iri ra2018. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanotora muparamende bhajeti ra2018 remabhiriyoni mashanu emadhora vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF vakudzana yechipanga vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchanga muine zvakare mangwana na 6 AM anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.